Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCOVID-19. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti vadzidzi vakawanda vakanonoka kutanga kunyora bvunzo nezuro chipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Gumi vakafa muHarare, vasere vakafa kuManicaland, vanomwe vakafa kuBulawayo uye vatatu vakafa kuMashonaland West. Kumasvingo kwakafa vanhu vaviri sezvakaitikawo kuMashonaland West. Mashonaland East yakarasikirwa nemunhu umwe chete sezvakaita Midlands. Nezuro vanhu chiuru chine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1365 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mazana manomwe ane makumi manomwe nevanomwe 777 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe 49 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana 17,194. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere ane gumi nevatatu 11,813. Zvichakadaro apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCOVID-19 muZimbabwe huchiramba huchikwira. Nyanzvi mune zveutano dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa nenguva yekugadzirira kudzoka kwecoronavirus. Nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Masitara vanoti hurumende yaifanirwa kunge yakataura nevemabhizimisi, vezveutano, vashandi, vashandirwi pamwe chete neruzhinji rwevanhu mukufambiswa kunofanirwa kuitwa lockdown iyi kuitira kuti vanhu vanzwisise uye kuti vabatsire mukuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi havana kudaira nharembozha yavo.
Makesis ekorona akuwedzera especially paholiday yatu kubva kupfuura inei. Tikaona even statistics dzazuro nedzanhasi, tinoona kuti zuro kwangu kune 564 manew cases neformer deaths. Zvanhasi vangu vachiripota 1365 new cases ne 34 deaths. Saka tikuona sekuti second wave yapinda muZimbabwe zvine hacha.
No, kana tikatarisa mafambiro anga achiita zvinhu kubva zvatanga chirwere ichi, munoona sekuti Zimbabwe iri pakanaka here zvekuti ingakwanisa kukontrola chirwere ichi?
Handizofunga kuti tikuita zvinofanira kunge zvichiitwa, nekuti nguva yekugadzirira takaita sekuiwana mbijana, taifanira kunge tava pachinhano chiri nani. even pane zvinhu zvakaita sekungotesta vanhu nezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemaventilator muzvipatara.
Palockdown yekutanga vanhu vakaneseka zvikuru nokuti vanga vachiti havasi kupiwa rubatsiro vari mudzimba. Chichaitika pachii nokuti tongoona sekuti ndo zvimwe chete zvakaitika pokutanga?
I think nyaya yelockdown yaifanira kutanga yaitwa maconsultation nemabazi akasiyana siyana enyika, even vamainformal trader nevamwe, voona kuti zvingaitwa sei kuti vanhu vabatsirike, nekuti muitiro waaita zvinhu zvavo tingati copy and paste yekungotora zvokuitwa kune dzimwe nyika vobva vazviita muZimbabwe, asi maconditions atikushanda mari akasiyana. Yedu economy is very informal, saka ukati vanhu vagare mudzimba musingavapi social support, munenge muchiti vanhu vacho ivavo vachadyei, vachararamei. Muonero wandichaita tichatozowana crime ichiinkriza, nekuti vanhu vanenge vaomerwa vasina chokubata.
Kana mukapiwa mukana wekutaura kuhurumende kana kuti kukurukota rezveutano, chamungaribatsira nacho chii panyaya iyi?
Ndofunga kuti chekutanga mazvipatara zvofanira kukapasitetwa. Zvipatara zvofanira itwa zvishande, infrastructure yacho iripo kumaprovinsi akasiyana siyana, asi nyaya yekuti zvekushandisa zvinofanira kuvepo. Zvipatara zvese maprovincial hospital at least anofanira kuva nemaventilator anokwanirana nemanumbers atikuexpecta. Then chepiri, vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka muzvipatara zvacho, because nyange zvinhu zvikavepo, kana vashandi vasipo, still ticharasikirwa neupenyu hwakawanda nenyaya yeCovid. Then chetatu, nyaya dzelockdown dzizoda kuti of course the concept is okay, but zvinhu zvichida planning yakati nemaconsultation akati kuti pawanike balance between kusaparadzira kwechirwere neeconomy, kuti economy ishande but chirwere chikontrolewa. Ndofunga kuti at times vanoita mamutsa anenge ari drastic, zvichiva izvo zvinongozokonzera amwe matambudziko.
Mataura zvinhu zvakati wande zvinoudza mwoyo. Dr. Mastara, munofunga nyaya yedu muZimbabwe ichapera sei?
Hameno tisongoona nenguva, asi tine shuviro yangu ndeyekuti dei vatungamiri vedu vawedzera hanya neupenyu hwevanhu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu. Dr. Evans Mastara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hazvo dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti tropical cyclone Charlene rakazorova Mozambique neZimbabwe zvisina ukasha sezvaitariswa nevamimiriro ekunze. Vanhu vakawanda vanoti kunyange hazvo rwendo runo hurumende yakakurumidza kuvabvisa munjodzi, zvakabudawo pachena kuti gadziriro yacho yakanga isina kumira zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vajulai mwoyo kuti tinzwe divi ravo. Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuChimanimani vaPajon Maguta vanoti kuungana kwakaita vanhu munguva yedambudziko remafashion eCyclone Charlene kunogona kunge kwakaisa vanhu vakawanda kunjodzi yokutapurirwa denda reCovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari zvino kuChimanimani kuno mungangu matiri, zvinhu zvatoite zviri nani bichana. Mvura kubva musuwa wa 1, hatina kuzoramba tichigashira mvura yakawanda, iri kuna yavo hayo apo neapo, asi yadzakira. Chechipiri ndechekuti tata nemazuva akati wandei, almost ma6 or so days tisina magesi. Ndiri kuona anasi magesi anenge ariko, plus network yemafoni connection yacho has improved, because pasinawo magesi network unoku inotinetsei. Then chimwe nyaya ndeyekuti vanhu vakanga vapindwa maevacuation points, especially muno mungangu pane malocal evacuation points akanga aiswa, apart from akaiswa vanhu vakabva muno vakanga vari mumatende vakaenda kuna Mutambara Mission ne St. Patrick's. Vanhu ivavo vese vakapedzisira kudzokera kumba. Taenge kuita kachimbo kekuti dutu mupengo chalini unenge adarika because pakanga pari kutya vanhu kunyanya musi wa31 pakapanzi between 4 to 6 a.m. ndio paanofanga kunge achisvika muno muchimanimani zvine simba. Saka vanhu vakaona kwaedzawo zviratidza kuti kunze kwavhurika vanhu vakabva vadzokera kudzimba.
Muri kufara here nemagariro anga akaita vanhu kunzvimbo dzavanga vaendeswa idzi kana kuti kuma evacuation points?
Kugara kwanga kwakaita vanhu vari pama evacuation points tine zvatakaonawo kuti vakanga varongawo kuti vanhu vaende ma evacuation points vakagonawo chose, but mune makanga makasarira maissues to do nekuti vanhu varimo nyaya dzechikafu dzechifambiswa sei nekuti kwainaya vanhu vanga vasina pokubikira, vanga vane zvokubika zvacho, vamwe vanga vasina zvekudya, vanga vasitorina. Saka ndimawo machallenges atakaona iwayo. Takatarisana necovid-19 vamwe vakanga vachiva vasina mamask and mamwe papa ine overcrowding, then masanitation facilities edu matoilets akanga ari mashoma nenyaya dzecovid zviri kuenda mberi.
Asi pane zvinhu zvakaparadzwawo here kunyange zvazvo mvura nemhepo iyi zvisina kunyanyorova?
In terms of my damages kuparadzwawo nokuti mhepo zveshuwa musi wa31 uyoyo yakati wandei nemvura. Mune dzimba shomaniniwo dzakakwatirwa marata mungangu, neflea market yemungangu mumwe akakwatirwa marata, then muold locationwo mune dzimbawo dzatakaonawo dzakakwatirwawo marata. But madamages zvawanga asina kukura saidai. Zvinhu zvakangoitikawo izvozvo.
Ko urongwa hwekudzosera vanhu kumisha yavo wakafambawo sei?
Kufamba kwavanhu vachidzokera kudzimba vanhu vakafamba zvakanaka. Tina patakazova kuti wakazodzokera wakasangana nedambudziko vanhu vakadzokera mudzimba dzavo. Nanhasi tikutarisira kuti zvinhu zvakanaka. In terms of madeath kana kushayikwa kwevanhu, hapana munhu wakashayika mumhuri panguva yakafamba chalini kana kukuvara, tina maripoti akadaro.
Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vana vari kunyora bvunzo vakawanda nezuro vakanonoka kusvika kunzvimbo dzavari kunyorera bvunzo nekuda kweurongwa hwekumbovhara nyika kwemazuva 30 kana kuti National Lockdown Level 4 senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Zhou vanoti mapurisa aiva mumigwagwa inopinda mumaguta nemumadhorobha emunyika vainonotsa kufamba kwemabhazi nedzimotikari, izvo zvakakonzera mitsetse mikuru yedzimotikari nemabhazi zvaive zvakatakura vanhu vaipinda mumaguta vaisanganisira vana vari kuita zvidzidzo zveordinary level neadvanced level avo vari kupedzisa kunyora bvunzo dzekupera kwegore dza2020 idzo dzakambokanganiswawo nekumbovharwa kwenyika gore rapera nekuda kwecovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kuti izvi zvakakanganisika sei. Ngatinzwei vazhou vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Hongu tareceive maripotsi kubva kuBulawayo, kubva kuGweru, kubva kumasingo, kubva kwaMutare, kubva muHarare nokumwe kwakawanda maurban areas zvinoratidza kuti vana vakawanda vatadza kunge vachibata nguva dzokusvika kuti vanyore mazamanation dzichitanga na9 o'clock nokuti maroadblock anga ariko akawanda, vazhinji vasvika kuma9:30 vamwe vachizosvikawo kuma10 zvinova zvapa kuti vana vakawanda vange vachidisturbeka nokuti vanenge vafunga kuti havachakwanisi kuti vanyore. Izvi zvinongoratidza kuti hapana planning yakakwana yaitwa nezimuseki uyezve neministry of education kuti mapurisa anga achiwanikwawo achibvumidza avo vanonyora mazamanishini kuti vakurumidze kupfuura vachienda kunonyora mazamanishini. Hapana urongwa hwakajeka.
Saka vana ivava vazokwanisa here kunge vachinyora bvunzo vanonoka kusvika ivavo?
Hongu vana ava vanyora, asi munongoziva kuti mwana unenge atodisturbeka mupfungwa nokuti vamwe vavo vane hana nete, saka vanozonyora havo, asi kuti kana vadistebeka zvinopawo kuti zviaffecte performance. Hapana vasina kuzonyora, asi izvo zvinoaffectesa vana, nokuti vamwe vachona vanga vatononyora vari vana vakutochema ufunga kuti havachatenderwi kuti vanyore mazamanishini. Saka zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika, nokuti zimuseki neministry of education dzinofanira kuona kuti pane transport yokuti vana vasvike nenguva kuti vanyore vakadekara uye hana dzakawa.
Imiwo sesangano repeat UZ mune matanho amuri kutorawo here kuitira nyaya iyi igadziriswe tichiona kuti vana vachiri kutarisirwa kunyora bvunzo?
Hongu takangurita provider yatinoti professional advice kuministry kuti senguva yakadai transport inonetsa, ngakuwanikwe angava kana mazupco anoprovidewa nehurumende anenge achitora macandidates from mapick up points achienda kuzvikoro. Saka zvino zvatinofunga kuti dei zvakaita izvi zvingapa kuti vana vakurumidze kuti vasvike kumaexam centers, asi tinongoona kuti zvese zvatinopa seprofessional advice hazvikurumidzi kutorwa nehurumende, nokuti havadi kuti vatore professional advice.
Tichitarisawo vadzidzisi vari kunyoresawo bvunzo pamwe naivo vana vari kunyora bvunzo, muri kuonawo here paine kudzivirirwa kubva kucovid?
Hakuna chakati jeke kuvadzidzisi. Zvinotonetsa kuti kana abatwa necovid indodha yazvionera. Saka isu tirikutoudza varayiridzi kuti hei, zimuseki siyanai nayo, basa rezimuseki harisi mandatory. Varayiridzi havamanikidzwe kuti vange vachienda kunozvicheta zvezimuseki izvi, nokuti zvine njodzi. Saka ministry of education nezimuseki hadzina hanya noupenyu hwevarayiridzi. Saka munhu anenge akutongobatwa necovid indodha yazvionera, vazhinji vari kutoshayika izvezvi.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mapazi ose ehurumende anofanirwa kuve nevashandi vanoita zvikamu makumi matatu kubva muzana kunze kwevezvekuchengetedzwa kwenyika, vezveutano, vezvekurima, vezvezvicherwa, vezvedzidzo nebazi ragweta guru renyika, vachiti zvekare varayiridzi vashandi vanokosha. MuChronicle, zvidimbu zvidimbu zvemutumbi wavaRoy Dikinya, avo vakadonhera mumawere eimwe nzvimbo yemapopoma eVictoria Falls musi wegorebzva, wakazobudiswa munzvimbo iyi nezuro. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemwana ane mwedzi mipfumbamwe akange akaberekwa naamai vake anonzi akarohwa akafa nemapurisa anonzi akange achidzinga vanhu parenki vachiti vaende kudzimba dzavo sezvinodiwa nemutemo wekurwisa coronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Timre studio mose makadini. Ndinongo pfunzawo zvangu kuti makotsirudzii kuiwaya, makotsirudzii kuti munhu anodrive asina license ouraya vanhu aupuwa community service, asi munhu angosimudza placard onzi 10 months in jail. Makotsirudzii chaivo chaizvo, nyika yekupiko iyoyo inoitika zvinhu zvakadaro izvozvo? Zvinoshamisa chokwadi.
Ndisi yapo vatereri vestudio 7, ndikuno zvangu kumarondera tiri mulockdown 31 days umu. Tiri kufanidzara vanhu vamwari, zvinhu zvakaoma, kuna mabasa, tiri kungotenderera. Tanga tichikumbirawo chikumbiro chikuru kubva kuzimuseki, kuzimuseki kubvawo masetifiketi a 2018 fika iye zvino 2021 hapana kana atauya kunotsvagwa mabasa kumwe kwacho kunorambwa mari dzavo dzisiripi zvinseki ngaitinzwireo tsitsi vanhu vamwari itipewo masetifiketi ngaimbounzavo masetifiketi pane kungoramba ichingounza maexamu tichinyora pobuda mari dzavo dzisiripi asingatsvage basa ea level neo level zvese maita basa vatereri
mangwanani akanaka pastudio 7 ndinokumhorosai mese vana mukoma Jonga namukoma Tanonoka Wande chokutanga chandiri kuda kutaura pamusoro pa Monzora haasi type yokuti angatunga nyika because Monzora ane makaro akanyanyisa chechipiri ndinoda kumhorosa vadzimai vangu vari kumberengwa anonzi Sibuile Korocho pamwe chete nevana ndikomhorosa maikuru vangu vari mumesina vanonzi maiprinsi pamwe chete nehama dzangu dzese dziri kwamaranda ndatenda
mangwanani mangwanani akanaka Master Studio 7 aini ndinoitwa mai mwoyo ndikutaura ndiri kukwekwe ini ndine nyaya ndishungurudza yekuti mapurisa basa remapurisa ndikufudzawo manonzi mupurisa wese muzimbabwe kuti rinonzi basa remupurisa nderei harisiri kuchengetedza vanhu here zvoka remapurisa akurova vanhu kusvika pakufa kurai mwana mucheche asina chaanoziva zvokwadi tiri kutongwa nemhondi ende vasadaro mapurisa chero vozogara mapurisa nemasocha anotsikirira kodzero dzedu isu vanhu macitizens emuzimbabwe hatisina rugari nekuda kwevanhu ivavo zvichiri zvecovid-19 here kana kuti zvava zvematongerwo enyika
makadiko vashamarari vestudio 7 nevana vezimbabwe iyi nhamo yose yamunoona musazoti pamunopiwa masuitsi mumokanga mwana mwaiya munomurambe munayo munjere nokuti zvakaitika izvozvo kazhinji sureuku vanhu vachipiwa masuitsi kana mavhotsi osvika iyo zvinhamo iyi yamunoona iyi kana mavhotsi ava kunosvika ichapera kwechinguva ichocho pakwekuda kuitwa mavhoti vanhu vachapiwa masuitsi zvozvoita sezvanaka zvichinzi zvanaka ndo zvichaitika izvozvo saka musakanga mwachazuro nehope garai muchiziva zvirino muririro wayo haiuregi zvinhu zviri kuitika izvi takanguri tazvibona kubva kunana 2000 usure kwakare zvokuti panoti vanhu vakaita mavhoti pachangobvawo kuitwa mavhoti panotambugwa stereki kana kuda kunoitwa mavhoti zvinozoita sezvagadzikana saka regai kukanga mwachazuro nehope muna 2023 vana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika muAmerica tichienda pamhepo mavhoti ange ari pakati pokuverengwa musarudzo yemasineta maviri edunhu reGeorgia mavhoti anoita zvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana ange averengwa vese vari kuwana mavhoti akawanda vachichinjana utungamiri pese panopera kuverengwa mavhoti anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muGeorgia chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika vasimba usore avo vari kuona mavhoti esarudzo achiverengwa kuGeorgia kwekare vanotiudza zviri kuitika
pari zvino election iri kunzi nenyika yese iri critical saka zvati kuone zvinezvi nemavhoti akuverengwa tikuona madhemokrats ariwo ari kufanira kutungamira but pari zvino ingori 30% yeGeorgia iri kuti ichiri kuverenga
so kuona kwenyu munoona sekuti madhemokrats vane simba rakawanda here rokuti vangabudirira
it's too early pari zvino panitinetsei kutaura nendava yekuti izvo madhemokrats kwavari kutungamira kwacho ndokwanga akatarisirwa kuti vachatungamira vari hachine nyaya kunzvimbo dzakabatwa nemarepublican saka mavhotsi wayo edzimwe nzvimbo zvakabva zvinenge zvabva zvina hashata apinda saka kunenge kwakutombomirira kuona kuti kana nzvimbo idzodzo idzo dzaverengwa mademokrati anenge ari nechepapi ndamusakanganika kuti state inegeorgia yanga iri republican saka tikaita madhemokrasi to be the first time I think right in 20 years here pakunenge kuine mademokrats democratic senators
kana kuri kuti madhemokrats atadza kutora zvigaro izvi kutonga kwaBiden kuchafamba sei
kunenge kwakutoda manegotiation akawanda nemarepublicans congress ine madhemokrats saka kucongress vari rete sazvinoita ka panenge paitwa mitemo mucongress ichapfuura nekusenate saka ikapfuura nekusenate ndasenate inge ikazara marepublican kureva kuti zvaanenge vachida vaBiden zvinenge zvichida nemadhemokrati kunenge kwakuchitsvaga manje kutaurirana nekuwirirana nemasenators kuitira kuti chinhu zvifambe otherwise ya panotomboita kanyaya zvichana sezvo president Biden vano maprograma avaroda kuita uko mutungamiri wemarepublican wekusenate ari kuvimbiswa kuti aiona zvese zvamuri kuda kuita hazvienderere mberi
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinoongororazve matongero enyika vasimba usore vari parunhare kugeorgia nestudio 7 kake homeboy sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafaa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yecovid-19 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.